Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 Budzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hazvinonzizvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei, tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vana vadiki.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 kana kuti 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe.
Tichibuda kumapurisa navamhike vanga vakandimirira vaChris Mhike, tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini, ndoenda kumataredzi mhosva rini nezvimwe zvese izvi, saka vati vachandibata parunhare.
Mutori wenhau wenewzimbabwe.com anopomerwa mhosva yekunyora zvemanyepo asi iye achiramba mhosva iyi. Tichatarisa mitambo yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhukadzi 22 vanobatwa chibharo zuva roga roga muZimbabwe, vachiti mhosva dzerudzi urwu dzakamhangarwa dzakakwira nezvikamu 44 kubva muzana pakati pemakore a2010 na2018. Magwaro emapurisa anoratidza kuti munhukadzi mumwe chete anobatwa chibharo mumaminitsi 45 ose, vachiti vanhukadzi 646 vanobatwa chibharo pamwedzi. Chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirirwa kwekushungurudzwa kwemadzimai Pumulani Minnesota African Women Against Violence Muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika kumadzimai nevanasikana muZimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi, uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevedzera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo. Vachiti izvi zvinokonzerwawo nemamiriro akaita zvematongerwo enyika uye nemamiriro ezveupfumi munyika.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu, ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva, nekuti patinodzivharidzira pese zvinotoreva kuti dzicharamba dzichiwanda, nekuti hapana chiri kuitika chinoratidza kuti zveshuwa-shuwa kana ukazviita unogona kuenda kujere. Saka nyaya dzakadai hadzitongwe kumatare ekumamisha kwedu, hatingati matare emadzimambo. Idzi nyaya idzi dzinouya kumatare edzimhosva kumagistrates court, ndokwadzinotongwa. Hadzitongwe mumusha kuti titi ngatigadzirisanei sinzi iri hama kana ndibaba kana ndetete kana ndisekuru kana kuti ihanzvadzi. Saka ngatigadzirisanei tobva taita setapedza kana kuti kufaridzira nyaya. Nyaya idzi ngadzisafaridzirwe. Kana tichidzofaridzira hatisi kuda vana vedu, hatisi kuchengetedza vana vedu zvakanaka. Ngadzibude zvisinei nekuti hapana mhosva iyi ndiani. Nyaya idzi ngadzibude, ngadziripotwe.
Sei kubatwa chibharo kwevana kwava kunyanya kuwanda? Chii chamuri kuona vamhlanga?
Chatiri kuona ndechekuti zvinhu zviri kunyanya kuwanda ndezvekuti nyaya idzi dzinowanda because tinodzivharidzira. Kana kutizoti pane imwe nguva vana vanozofurirwa kuti vazenge vachitaura zvinhu zvisizvo kana vapinda mudare redzimhosva, kuri kungoda chete kudzivirira munhu anenge apara mhosva. ngati ripote inyaya idzi kumapurisa nyaya idzi ngadziende kumatare dzitongwe kumatare munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara
chii chamungatiudza pamusoro pevanhu vanoita izvi vamhlanga
zvizhinji zvacho tiri kuona sekuti even vanhu vanowanzokurudzirawo zvakare kubatwa kwevana chibharo vanhu vanenge vachinyepera kuti vanoda kubatsira
vateereri tinourombo kuti takuunzirai interview yedu isiri iyo avo ndiva John Mhlanga veJustice for Children vanga vachitaura pamusoro pekubatwa chibharo kwevana vadiki tichidzokera kunyaya yedu tanga takamirira kuti tinzwe zvinotaurwa nemutungamiri kana kuti nemukuru wesangano rinobatsira rinodzivirira kushungurudzwa kwemadzimai rePhulumani Minnesota African Women Against Violence Muzvare Comfort Dongo vanoti zviri kuitika madzimai nevanasikana muZimbabwe zvinobva mukuti mitemo haichatevedzerwi uye vanofanira kuita basa rekuona kuti vanhu vanotevera mitemo havachaiti basa ravo nemazvo.
Ini ndinoona kuti kubatwa kwechibharo kwevanhukadzi kunofanira kucherechedza zviri kuitika kubatwa kwechibharo kwenyika yeZimbabwe. Tinoti the country, nyika, munhukadzi. Iyo nyika pachezva iri kubatwa chibharo. Saka vana vayo, vanhukadzi vanotadza nevo kubatwa chibharo. Manumbers atiri kuona aya anotyisa, asi hatifani kukatya madzwa nekuti ari kungotiratidza zviri kuitika pakadzama-dzama penyika yedu. Kusateererwa kwemitemo. United Nations yakaisa mutemo unonzi CEDAW. Iko zvino tiri kushanda nenyika dzinokwana kuita 128 nations on a treaty, global treaty on ending violence against women. Tiri kuenda kuWashington DC end of this month, end of December, kuti tinotaura nevakuru venyika kuti toda kuti vakuru venyika dzese pasi rose vasaine on global treaty to end violence against women. Treaty iyoyo ichaita kuti munhu wese unobata munhu wemukadzi zvisiri pamutemo akafanirwa kuti ange achipiwa punishment inoenderana neunhu iwoyo. Saka ndoti zviri kuitwa Zimbabwe izvi zvinokatya madzi asi neimwe nzira hazvikatya madziwo.
Muzvare Dongo, chii chamunofunga kuti chiri kukonzera izvi? Nokuti zviri kuramba zvichienderera mberi uwandu hwemhosva idzi huchikwira, chii chiri kukonzera izvi?
Zvinonzi izvo kana kuda kuona kuti mamiriro akaita nyika akanyatsoita sei, tarisa mabatirwo anoitwa vanhukadzi nevana vana vadiki. Munyika medu pane zvinhu zviri kuitika zviviri. Pane nyaya dzematongerwo enyika dziri kuita kuti vamwe vanhu vaite kunge vari pamusoro pemutemo kudarika vamwe. Tozotarisawo panyaya dzekuti nyaya dzeekonomi, mamiriro akaita ikonomi yedu ari kukonzeresa kuti vanhu vange vaine mhirizhonga iri kuwanda. Tiri kuona kushandiswa kwemadrugs pavana vechidiki. Iko kushandisa madrugs ikoko kunokonzerawo zvakare kuti violence against women, yatoti GBV, inge ichiwanda. Saka pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa, asi pamusoro paizvozvo zvose, it is the lack of the rule of law. Hatina governance munyika yekwedu. Mapurisa ari kupuwa chioko muhomwe, vana vari kubatwa zvibharo, nyaya dziri kutsakatika. Hakuna munhu ari kutedzera bumbiro remutemo nenhau yehuori. Saka izvi ndo zvandiri kuona zviri kukonzera kuwanda kwekutambudzwa kwemadzimai munyika yeZimbabwe.
Mati imi, zvakadari zviri kuitika muZimbabwe nokuti mitemo haisi kutevedzerwa nemazvo. Handiti kune dzimwe nyika kune dambudziko rakangoita sairo rihwo here?
Ndizvozvo. Kune dzimwe nyika kana iko kunyika dzinenge dzatinotarisa like dzakaita seAmerica, dambudziko rekutambudzwa kwemadzimai ririko. Asi chakasiyana ndechekuti kune dzimwe nyika mitemo iri kuteera inoteedzerwa. Munhu akarova mudzimai wake unosungwa oenda kumatare edzimhosva. MuAmerica ndopamucherechedzo, munhu akabata mwana chibharo, mwana mudiki chibharo, haangosungwi chete, asi kuti haazobvumirwi zvakare kuti aende anyway panenge paine vana. Haabvumirwi kubuda kuti abude. Kana achizobuda kubva muchitokisi, vanotomeka shuwa kuti kana paine zvikoro zvevana zvine vana anyway pane vana, vanovaudza kuti panapa pane bhinya riri kuya pavana. Saka pane mabumbiro emutemo anochengetedza munhukadzi nemwanasikana kune dzimwe nyika. Izvo zvazvinova zvatiri kuona zvisiri kuitika munyika yekwedu. andizivo hangu kuti chii chikunya kukonzeresa izvozvo asi mamiriro ematongerwo enyika kusanganisira nyaya yeikonomi yedu mamiriro yakaita
sokuona kwenyu imimi chii chingakurumidza kuitwa kuti nyaya iyi ipere kana kuti idzikiswe
tokumbirawo kuti vana baba vakuru vedu venyika ndiri vana baba nekuti kujanyurwa kwemwanasikana kuri kubva kuvanhurume dai vatorawo nguva yakufunga kuti tinozoveiwo senyika kana tiri kudzvanyirira vanhu vacho vakatizvara tinozovaiwo sei senyika kana mwana ane 9 years old achitizvara mwana indoona kuti chisionekwe mudzivebwe zviri kuitika munyika yekwedu dai vari pamusoro vakagara kumusorosoro kwematongerwo enyika vaisa mitemo iri kunyatsodzika midzi kuti paonekwe paine utongo wemhando yepamusoro kana paine vanhu vanoita zvinhu zvakadai chechipiri ndaikumbirawo kuti dai paregerera kudzvanyirirwa kana maorganization mapato mango anomirira madzimai nekuti ndiri kuona zviro ndizviro pane nyaya dzakaona dzakaitika dzekudzvanyirirwa kwavakadzi kunge kangano yemarriage wenga hapana bato remadzimai rakataura ndoona paine kutya kwavanoita saka dai taprotectwawo nevakuru vedu venyika kunyanya madzibaba edu hanyadzi dzedu dai matiprotectawo kuti mutipewo mukana wekuti titaure takamirira madzimai tisina kupanishwa nekuti kunyarira kwakaita mabato anomirira madzimai emuzimbabwe kuri kundityisawo ikoko nekuti vanotya kuti vataure
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe uye vari mukuru wesangano rinorwira kudzivirira kushungurudzwa kwemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dongo vari parunhare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tunze divi ravo panyaya iyi Mutori wenhau webepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com Leo Munende anoti akashedzwa nemapurisa ECID Law and Order Section vachida kumubvunza pamusoro penhau yavanoti akanyora inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabatsirwa nevashandi vavo vanoita 225 apo vakange vakombewa nezvizvarwa zvezimbabwe zvairedzera kusafara kwavo navo pavakashanya muguta reNew York. Munhende anoti akaramba mhosva yaaipomerwa achiti akaudza mapurisa kuti vataure nemupepeti webepanhau iri Gilbert Nyambabvu achiti mapurisa akati iye ndiye ane mhosva iyi. Studio 7 yabata Munhende kuti tinzwe zvakaitika nemamiriro akaita nyaya iyi pari zvino.
Chakaitika ndechekuti mapurisa akafona akati ari kundida kulaw and order. Saka ndakabva ndabata magweta eMedia Institute of Southern Africa kuti andiperekedze nenyaya yekuti mapurisa akaramba kundiudza kuti ari kundidandira nyaya yei. Nyangwe ndaityawo kuti ukasvika iko mapurisa chero mamuchinzwisisana parunhare apa munosvika iko nyaya yobva yachinja. Saka sekufunga kwandakaita ndizvo zvabva zvasvika zvikaitika nenyaya yekuti ndati ndichisvika zvikanzi ndiri kupomerwa mhosva yekupublisha nyaya isiri hanzi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyaya yakabuda musi wa 22 September kana kuti 20 September this year yekuti pane vairatidzira kuNew York pavakauya kuUnited Nations General Assembly vaMnangagwa ndo pavavigwa ravakavanzwa nevanhu vanga vakawanda vavaifamba navo. Saivo vanga vachiti inini ndini ndakaipublisha vachifungira kuti ndini editor wenewsmap.com. Saa pata akaendawo mapurisa ndipo pandakasvika ndikawaza kati aiwa ina handisi editor wenewzimbabwe.com inigoriwo mutapi wenhau kunewzimbabwe.com saka maita sei maita akaukanganisa zvikanzi mashoko ivo vakati mashoko avakapiwa ndeyekuti inini ndini editor saka ndini ndakapublisha article yachona. Saa tikaita kakupikisana ipapo asi ndobva vaenda vakanotaura nevakuru vavo. Vakuru vavo vakati chero ndisiri nini editor ndini ndirofanira kupiwa mhosva. Handizivi kuti ndipiwa mhosva pakuti ndaita sei asi pamapepa atanyora ndakataura ndikati aiwa no ini handisi publisha handisi ndichakanyora ndingori ripota zviri kuitwa zvisi pamutemo uye kungoshandisa mutemo nenzira isiriyo.
Vanga vane umbowo here hwekuti makapublisha nyaya yemanyepo?
Vanga vasina umbowo ihwohwo, havana kana kutomboita nguva iyo. Nyaya yavo yanga iri yepakungoti inini ndibvume mhosva, saka mhosva ndiyo yandaramba kupfuma nenyaya yekuti handitomboziviwo kuti ina handina masimba ekupublisha semutapi wenhau. Nyangwe muri mutapi wenhau, munoziva kuti pane vatapi wenhau vanoita zvokutumwa nevanozogadzira nyaya dzachona kuti iyi ndiyo iri kubuda iri pakadai, iyi ndiyo iri kubuda yakadai, vachigadzirisa. Indingori mutapi wenhau.
Saka pari zvino nyaya iyi yakamira sei, Leo?
Tichibuda kumapurisa navamhike vanga vakandimirira, vaChris Mhike, tanzi isusu ndichange ndichifonerwa ndichiudziwa kunzi ndouya rini, ndoenda kumataredzi mhosva rini nezvimwe zvese izvi. Saka vati vachandibata parunhare.
Vakatichi?
Vati hanzi pane mumwe wavo ati kana usiriwe ndizvo zvauchazotaura mudare rezimhosva. Asi ndikati pakufereveta nyaya hazvisirizvo here zvimwe zvamune mufanira kutsvaka kuti munhu atiri kupa mhosva ndiye here zvechokwadi? Vakati aiwa, isusu tanzi tipe iwewe mhosva. Ndatosvika pakuvapa namba dzaeditor wekubasa. Ndikavaudza ndikati bepa redu isusu riri kueditwa nemunhu ari kugarachi kuLondon. Vakati aiwa, kuLondon hatikwanisi kuzokusvika, saka iwewe ndiwata kupa mhosva.
Saka mangomirira kushedzwa kuti muende kumapurisa zvakare?
Ndangomirira kuti vafone tobva taenda. Haminoti vanenge vachizoita sei, but ndozvavangotaura.
Uyo anga ari mutori wenhau webepa nhau repadande mutande renewzimbabwe.com, Leo Munende, ari parunhare kuHarare nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mupurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, Muzvare Meli Maiswa, vanoti vari kufara mushure mekudomwa seumwe wevagoni vakashandisa dandemutande resocial media zvine pundutso gore rino. Muzvare Maiswa vanoti vanoshanda vachibatsira vanhu vekuZimbabwe vari munharaunda yeSouth Africa, izvo zvakaita kuti pavane mumwe akaendesa zita ravo kumakwikwi aya ari kukokerwa nekambani yePocket Mobile iri muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye naMuzvare Maiswa nezvenyaya iyi.
Ndakasarudzwa pane the most influential person on social media.
Makasarudzwa nani?
2022. South Africa neZimbabwe vakangovhurira kuti vanhu vanominate, so vanhu vakaisa mazita forward. Ndopandakazongoranda kutofonerwa kuchinzi zita renyu ranominatewa vakawanda, so ndomapindura ndakaita kucompetition.
Semaonero enyu, mabasa api amuri kubata amunofunga kuti aita kuti muzowanikwa muchidomwawo paruremekedzoro?
To be honest, antimafe ndinyatsoti apa handizivi, because ini ndingori munhu anongobatsira zvakawanda panguva iyoyo, zvinenge zvangoya panguva iyoyo, zvinosanganisira vanhu vanorwara, vanenge vamwe vachida kuenda kuchipatara, vanoti vadzingwa kuchipatara vasina mari dzekuchipatara, vanhu vasirwa vasina pekutangira, vamwe vakadzi vadzingwa mudzimba nevarume havasina pekutangira, zvichingoenda zvakadaro. Saka ndinyatsoti nde iyi yavakanzoshandisa kategori kuselekta, truly speaking I don't know.
Muri ipapo ndevapi vamwe vatingati vane mukurumbira imomo muSouth Africa vawanikwa vari pakuremekedzwa uku?
Tiri muno mutofunga ndakaona pakapinda vanonzi general shellers, avo vanowanyanya kufokasa nevanhu vanenge vakasungwa vari kumajere. Vanobatsira zvikuru sei vanhu vanenge vari mukati memajere. Vanopinda mumajere vachinzwa kuti mhosva dzevanhu ndedzei. Noti kune vamwe vanosungwa vasina mhosva dzavakapara, kune vamwe vanosungwa hama dzavo dzichizwa kuti munhu ari kupasungirwa mapepa. Saka ivo vanozoita basa rekutsvaga hama dziyadziya kana zvichiita, nokuti vanoshanda koti kana zvichiitawo kuti vabatsire kuti munhu abude, vobatsirwa kuti munhu abude. Ndakaonawo vari munhu angakaiswa ipapo.
Todzokera kwamurimi, kana paine vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei, zvinofamba sei uyezve vanofanira kuvhota kusvika panguva ipi?
Kana pane vanhu vakuda kundivhotera, unfortunately tasarudzwa nezuva ramangwana nakuswera mangwana chete, because musi wa30 zviri kuvharwa. Vanoisa maSMS avo pa103, SMS yavo panhamba dzinoti 37304, SMS 103 pa37304. SMS iyi inoita 1.50 and then naivo vari kuvhota vane mubayiro uripo kuti ukavhota kakawanda unokwanisa pane mubayiro wemotikari iripo yevanokwanisa kuhwina zvakare unokwanisa kuvhota even kana ka 1000 hausi kumiswa kuvhota unogona kubvunzwa kuvhota anytime yawangoda kuvhota unokwanisa kuvhota
ko anenge awanikwa achitora mubayiro iwoyu pane imi vakawanikwa vachipohwa riremekedzo uyu anowana chii
pane varipo pari kunzi ari kupiwa 200,000 then ine contract yeanother company anzi for 2 years anenge ane contract necompany iyoyo ari brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years anochuza zvaanoda mari kana kuita brand ambassador wecompany iyoyo for 2 years and then pane maiphone 14 aripo
yeuchidzai zvakare kuti vanhu vanenge vachida kuti vakuvhoterei vanovhota papa
vari kuda kuvhota vanoisa masms avo pa 37304 vanongonyora 103 sms iyoyo vanongonyora 103 ndo meseji yacho vachitumira panhamba idzidzo dzinoti 37304 saka 103 ndo inomiririra inini saka its 103237304
Ava vanga vari muzvinabhizimisi uye vari muridzi wepeji rinonzi Melis Diaries Live riri paFacebook muzvare Melin Maisha vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuRustenburg kuSouth Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tisvikevo pano paStudio 7 tipote tichishare mashoko anenge akatinakei because zvinoripotwa nemedia nezviri on the ground they do conflict papa chingoda kuti media ichiripota zvainenge ichiripota neground ichiripota zvare ichiripota zvobudiswa panhu pamwe zviri paralela kuti kuri kunzi vanhu havarobwi mototaridza vanhu vachirobwa I think zvinogona kubatsira because izvezvi zvika vanhu vachapedzisira vasina faith in the media because what is happening on the media and what is happening on the ground are totally different. Zviri kunzi peaceful campaigns but they are not, especially if you lose your blood relative and someone is purporting the campaign should be peaceful. Well, what is that? Anyway, media ngaitibetsere zvinhu zviri hane parallel vachiti toda peaceful campaigns totoonawo violence inenge ichiitika tozoona kuti saka muchiti peaceful campaign muri kureva kuti kudii. Media ngaitibetsere, vanhu vari kurohwa, vanhu vari kufa, vanhu vari kubhuchwa, vanhu they are dying but pamedia vari kuti we need peaceful campaigns, we need peaceful campaigns. Where are we going?
Taura pamusoro pevana vezimbabwe kuti vana vezimbabwe ndivo kuchangamukai, changamukai. Ava vanhu vari kutonga havasi vanhu vemunyika medu vana ende futi izvi taada kunyatsoisa inonzi mutemo wemuzimbabwe. Vana vezimbabwe vanofanira kuziva kutongwa ine munhu anomubereka ari munyika menyu, tongwa ine munhu ane munhu anorwadziwa unozviva muri kurarama muri because ava vana ava handisandambonzwawo kanonchiberekweni kana amai vavo kuti vari kupi, vati vakafa here kana risekuru kana munin'ina. Vese zvavo varimo mukati musanupefu vese vanhu ivavo satamonzwa vabereki vavo kunzi kwazoitika namo kwakazodii kwazoitika kamuta kuti vanhu havafirwi upenyu hwese kwauratiuraramo kana kunzi amai kana kuti muzukuru kana sekuru. Ava vanhu ava havana uhanya nesu nokuti hama dzavo hadzigari kunyika muzimbabwe, havana basa nesu, havatomhuri na basa nesu. Saka imi vana vezimbabwe changamukai, changamukai, changamukai. Yanguva yekuti tirwire nyika yedu, yanguva yekuti titore nyika yedu tiidzorere mune mazimbabwens, chitongwe nemunhu watinonyatsoziva chizvarwa chezimbabwe chete tichiona kuti uyu ndewekwanhingi anoera nhingi, uyu ndewekwanhingi uyu anoera nhingi. Izvo ava vanhu ava havana kana tsitsi kurakidza kuti hama dzavo hadzimo mukati menyika iyo, nyika yedu ndeyekuruta bedzi. Saka vana vezimbabwe mese makateerera, itai seburumango Because kana vanhu kana mutaura kuti vanokudai sei vachizokurovesa nemapurisa chee vasingazobvumirei kutoitoya zvese zvese zvavanenge vachiita havadi kubvuma vanenge vachitonzi zviri right pane munhu aire
yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all are. We
waiting. Hey Brian, pa mitambo yakatabwa nezviro mina yese. Pani wakakunakidza here? Ngatitange neCameroon neSerbia pa vakaita mangange. Chii chakakunakidza pamutambo uyu?
Zvakanakidza ndechekungoti Cameroon yakakwanisa kumecha Serbia. Serbia is I said paya paya patakambotaura musi uyaya kuti Serbia is a very dangerous team. And ndaine nechishuwo chekuti dai Cameroon yakakwanisa kuhwina. Vakadhirowa zvavo 3-3 but ndaida kuti Cameroon ikwanise kuhwina kuitira kuti pagame reBrazil, the last game, draw now ne draw yao ya Serbia vazvionesera manje pakuti they have to win against Barcelona against Brazil but mukada kuona go bora ra Abubakar was very impressed that goal should to be the contender the World Cup goal of the tournament. Then point mutambo we Brazil ne Switzerland. Sema fungira ndaifunga kuti Switzerland icharohwa yakarohwa 1-0 but yakatamba zvayo but yakazopasa kuzoti paoverpower. Then Ghana ne South Korea, Ghana yakahwina but dai makaona the last few minutes tatakubata mvura maoko nekuti South Korea yange yakuuya zvokuuya zviya but Ghana yakafanira kuchinja matambiro paichasangana pa the last match. Ndakangofara kuti yakwanisa kuwina. Ikawina the last match, you know, for a qualifier. Then Portugal, ndakati vachadrawa, but yakwanisa kukundawo Uruguay by 2-0, saka yakwalified in the round of 16. It looks like Ronaldo vachiri in, Ghana ichine chance, Cameroon ichine chance ikakwanisa kurova Brazil. Saka tichingoonawo.
Zvino pamitambo yanhasi mugroup A tiri kuona Ecuador ichisangana neSenegal. Unozviona sei?
Mutambo uyu unenge wakaomera vanhu vese because Senegal has to win, Ecuador has to win, saka tichaona kuti zvafamba sei. But Ecuador is a very good team, Senegal is a very good team. Igame rekuti vaoni vange vakakwanisa kuri makaparegista pavo kuti varione game. It's going to be very interesting.
Mugroup A makare imomomo tichaonazve nhasi Netherlands ichisangana neQatar. Munozviona sei?
Qatar yango munhu angoda kuuya kuzorova anongorova madiro. Ndirikuona Netherlands ichikwanisa kuhwinawo zvinyore-nyore neQatar. Aizvichise.
England neWales mugroup B unozviona sei, Musekiwa?
England is looking strong on paper against Wales but unongoziva nyaya dzeku UK vane pride dzavo. Wales inenge ichitiwo tine pride dzedu dzekuda kurova England. England over the world. Tashaona kuti tshapira sei but ndikona England tshikwasa kuhwina zvaya against Wales. Wales is that strong.
Kozo yamutambo wakamirwa navanhu vazhinji muno muAmerica. America ichisangana neIran mugroup B makare. Unozviona sei?
Iran inoroveka. Ndikona America tshikwasa kuhwina easily against Iran. And someone that makaita paya pakatamba America. America vakatestwa vakato graduate vakati vakatovaona kuti vanhu vanokwanisa kutotamba on a bigger stage wakakwasa kuhota England. Saka ndikona America ichikwanisa kurova Iran ichikwalifya to the round of 16.
Brian Msekiwa, tinotenda zvikuru. Tichadzoka futi kwauri nhasi tigonzwa kuti mitambo yatataura iyi yabuda sei. Ndinotenda chaizvo.
Ndokutenda kwangu mawande. Thank you very much.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.